Zvare Farai Marima ndo mukuru wepane imwe nzvimbo inotengesa mafuta emotokari iri pedyo neEntumbane Shopping Complex mumusha weEntumbane. Kunze kwekutengesa mafuta emotokari, Zvare Marima ane chitoro chidiki chiri panzvimbo imwe chete chinotengesa zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira chingwa nezvimwe zvinoshandiswa nevanhu mukurarama kwavo zuva nezuva. Zvare Marima vanoti nekuda kwedambudziko rekushomeka kwemvura, vanomanikidzwa kuvhara zvimbuzi zviri paservice station yavo.
Tema facilities ema public toilets kuti kana vauya ku station ongona kushandisa ma toilets and so on. Asi kana tisina mvura totofanwa kuvhara ma toilets wawo. Because hatizokwanisi kuti kuma flush ane kuma chengeta kuti ave hygienic because mvura inenge ichishaikwa. And then pa forecourt pedu patinodirira fuel zvimengwa tinoita ma spillages either ye petrol kana diesel kana chi saka zviya zvinoda kuti zvikrumidzirwe kuti zvigezewe isati zvaita dangerous because inogona kungobaka saka mvura inodiwa inokosha pa station.
Mumwe muzvina bhizimisi vanhlahla mpofu vanorenda mabhawa maviri kubva kukanzuru. Rimwe remabhawa aya riri mumusha wemuzilikazi uye vanhu vakawanda vanofarira kuuya pabhawa iri vachimwa doro ravanofarira rinonzi ingwevu. Vamupofu vanoti nzvimbo yakadai inotoda kuti iye nemvura yakawanda kuti ishande zvakanaka uye vanoti kushomeka kwemvura muguta idambudziko guru kwavari.
Izvozvi every morning I'm forced kuti ndiuye nemvura every day about 400 liters to try and cover up and have water running in our taps. Vura inoshanda kuma toilets. Kakajinji kuma toilets nokugeza marks. Because of inyaya yemvura iyo you find that even ma drainage system yetu haisashandi zvakanaka, inogara ichibloka and you have people now coming every day and it's expense to us.
Kanzuru yakatanga kuvharira vagari mvura kwemazuva mana pasvondo munambudzi nekuda kwekuti mvura iri mumadhamu anopa mvura kuguta yave kuramba ichishomeka. Mumwe mudzimai, amai Patricia Nyati, vanotengesa sadza pedyo nerimwe bhawa riri mumusha weBarber Fields. Amai Nyati vanotiwo mvura inowanzowanikwa pakati pevhiki asi inouya usiku pavanenge vavhara panzvimbo yavanotengesera. Vanotiwo dambudziko rekushayikwa kwemvura riri kukanganisa bhizimisi ravo.
Mvura inoti netsa especially kana ikauya nechitatu. Ikauya nechitatu mausiku. Isu totchaisa na 8. Iyo zvosvika pada pano mausiku na ma 10. Isu toenda totchaisa kuti tichere nesina kuchera mvura. Mangwana uchisvika haichabuti pano kubhevhu. Neta kutofanira kutuma vakoma kuti vanochera mvura kumpilo. Kuti vanochera kumosporane. Manje mosporane ine tswina. Ine rust yekuchiporane. Haidi kuti ubikire vanhu mvura yacho. So has not affected us today kana kusina mvura. Nounopesa kutovhara shop kunochera mvura. Apa makustomer nengo akuluza nekuti hapana mvura.
Mutevedzeri wemurongi wemabasa, musangano reRelawyer Vendors and Traders Association, amai Deborah Mukasa, vanoti nengo dzavo dzinotengesa zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira zvekudya uye kushayikwa kwemvura kunogona kukonzera dambudziko rekupararira kwezvirwere.
Mvura hupenyu. Tinotarisira kuti panofanira kuti mavendors acleane nzvimbo yavo. It is smart. Wageze sefuti zvinhu zvavo zvavanotengesa, especially avo vanotengesa mafruits and vegetables, because they are not supposed kuti vatengese zvinhu zvisina kumboita sekumbogezesewa.
Mumazuva mashoma apfuura, kanzuro yakazivisa kuti dambudziko remvura rinogona kuwedzera, nekuti mvura iri kuramba ichiderera mumadhamu matanhatu anowanisa guta mvura. Rimwe remadhamu aya rakamira kushandiswa gore rapera uye rimwe rakamira kushandiswa munguva pfupi yapfuura, zvichireva kuti pari zvino guta riri kuwana mvura kubva kumadhamu mana chete. Amai Mukasa vanoti kanzuro haingashorwe nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura, asi vanoti hurumende ichishanda pamwe nemakanzuro ose munyika inofanirwa kuwana nzira yekugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura mumaguta.
Hatisi kusora zvedu siti kanzuro yedu iri kutraya zvavangaite kuti paite mvura, but nenyaya iyoyo kuti zvo manairo emvura achinja achafana nezvakudhara, saka City Council in Zimbabwe yes and government inofanira kuona kuti dai yatsvaga mamwe maitiro kuti vafushe mvura igare iripo paite mamwe mareservoir achamirira kuti kana pane zvinhu zvakunetsa seizvozvo kuti hapana mvura pofushiwa mvura yovepo kuitira kuti zvisavanetse nesu tisanetseke seZimbabwe.
kutora mvura kubva kurwizi Zambezi izano rave nemakore anopfuura zana richitaurwa nezvaro richinzi ringabatsira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura yakakwana muguta reBulawayo. Asi pane zvimhinga mupinyi zvakawanda zviri kuita kuti izvi zvisabudirira. Meya weguta reBulawayo vaSolomon Nguni vanoti kuvakwa kwedhamu reGwai Shangani nderimwe zano ringabatsira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura iri, asi kupera kuvakwa kwedhamu iri kuri kutora nguva yakareba zvikuru nekuda kwedambudziko rekushaya mari kwehurumende. Kunze kwedambudziko rekushayikwa kwemvura, vemabhizimisi madiki nevanotengesa mumigwagwa vari kuchema-chemawo nedambudziko rekushomeka kwemagetsi. Amai Mukasa vanoti kunze kwekushomeka kwawo, magetsi ave kudhurirawo veruzhinji.
Havachave netime, proper time yokunotengesa zvinhu zvavo kana kuti vaende kubasa, nokuti vanotanga vomuka kuseni vonotsvaka mvura, vonotsvaka gasi, vonotsvaka huni dzokubikisa, ende zvinovatorera nguva kuti vatangise mabhizinesi avo. Zvimwe futi zvakare ndezvokutizvo magetsi acho aakudhura. Mavendors hakwanisi kuafforda kuti vatenge magetsi.
Kunyange hazvo vakati havakwanisi kunyatsodoma kuti vari kurasikirwa nemari yakawanda zvakadii nekuda kwematambudziko maviri ekushayikwa kwemvura nemagetsi, muzvina bhizimisi vamupofu vanotsinhirawo kuti matambudziko maviri aya ari kuvakanganisa zvikuru.
As it is as we speak right now, hakuna magetsi. So kuma 5 saakushandisa during the day sinoshandisa ice, some ice blocks. And then from 5 o'clock up to 10 p.m. saakushandisa generator. And uchiziva kuti fuel yachinodhura sei. So ndiyo nyaya yacho iyo. Can you imagine now when you are running a generator for almost 5 hours every day? Maprofits ese ari kuenda ipapo, anoenda kugenerator. And as a business person, it's not good at all.
Muzvare mari mavanotsinhirawo kuti kushomeka kwemagetsi kunokanganisawo bhizimisi ravo sezvo vachidhurirwawo nekushandisa gwenya remagetsi.
Kana takuda kushanda tofanawo kuisa generator. Generator rinorana ne diesel. Asi diesel yacho inotova cost kune business kuti tikwanise kurana tichiwana profit yakanaka. Generator redu tinorana at times from 6 a.m. until radoka, because magetsi hauya, nouya very late. Isusu tatovhara the whole day tata rana generator. Saka isichinhu chinoti shupa stereke pama profits, even pa service yedu, because service yedu inotsikira kana tisina magetsi wawo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reveZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA panyaya iyi. Asi nyika yave nenguva ichinetseka nenyaya yekusawana magetsi akakwana nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze inodikanwa pakutenga magetsi aya. Mumazuva mashoma apfuura, mapepanhau ehurumende akaburisa mashoko ekuti ZESA yakawaniswa mari inosvika mamiriyoni zana ekuti ikwanise kutenga magetsi kubva kuMozambique neSouth Africa nebhanga reAfriExim. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mabhizimisi madiki anobatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Asi nekuda kwematambudziko akasiyana-siyana munyaya dzezveupfumi, kusanganisira kushayikwa kwemvura pamwe nemagetsi akakwana, mabhizimisi madiki akawanda ave kutatarika zvekuti akawanda acho anogona kupedzisira asisashande. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.